Vatsigiri vechikwata ichi nhasi vanga vachionekwa vakapfeka nguo nhema dzakasangana nechena kuratidza kunda kwavakaita mushure megore rakatanga risina kumira zvakanaka kuchikwata ichi. Vachiona Jeko, avo vanogara muWarren Park muHarare, vanoti zvanga zvisingaite kuti gore rese ripere vachingochema semaimbirwo akaitwa nemuimbi ane mukurumbira Killer T.
Gore rese tichingochema zvino zvatotifambiro ende kocha watanaye anenge atokuimburuva 5 games in a row.
Iri kutevera ndiyo mhanzi yaKiller T iyo vatsigiri vaHighlanders vari kuimba mushure mekukunda kwechikwata chavo nekutora mukombe uyu. Boso yakakunda Chicken In 1-0 nepenalty yakabva kuna Ralph Matema, iyo murairidzi weChicken In Joy Antipas ari kuchema kuti yanga isiri penalty. Mumwe mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaDen Boy Hamandishe vanoti vari kufara zvikuru kurova Chicken In iyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Awa zvinofadza, zvinoratidza kuti isusu we are the king of Matabeleland. Even though Chicken In yakambotora zvayo league, but muri muburu waemo mutaprova kunge isusu tiri vanhu vakuru. Tikatarisa type of play tachitamba nemashanzi dzataruza ringaita hwina imagine yakakura plus gore rinorapera list ine cup yatatinayo.
Mumwe mutsigiri waHighlanders Valavu Mumajecha vanoti kunyange zvanga zvakaoma gore rino, vapedza vachiratidza kuti vane mungo zvekuti gore rinouya vari kutarisira kutora mikombe yese iri munyika iyo inotambirwa mumutambo wenhabvu.
Ndiri kunzwa kufara ende ndiri kutarisira kutora mikombe dzese panguva iri kuteera.
Mukukunda kwayo Highlanders yakawana mari inoita iyo zviuru makumi masere zvemadhora, Chicken In ikawanawo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Izvi zviri kureva kuti mumwaka wenhabvu wakapera nezuro, Chicken In yawana mari inoita iyo zviuru zana nemakumi mashanu emadhora mushure mekupiwa zviuru zana apo vakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.